Mangwanana akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina chikunguru 26 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa ichi chiri kutepfenyurawo izvozvi papeji redu reFacebook pavoashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kuonwa Voice of America ichiuya muZimbabwe ichibatana nevanhu vomuZimbabwe kuita mabroadcast chinhu chakanaka. Tinoda kuti chirambe chienderera mberi.
Television yeZimbabwe, newspapers yeZimpapers Television Network neVoice of America neZuro Maneru dzakabatana pakutsikisa chirongwa chevanhu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Takatarisa nesarudzo dzanga dziripo kuna 2008 paya pakateuka ropa rakawanda. 2013 zvaive nani hazvo.
United Nations yoyambira pasi rose nezvekutyichidzirwa nekuvimbiswa kwemhirizhonga kuri kunzi kuri kuitwa munyika mugadziriro yesarudzo. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti zvinenge zvabuda musarudzo zvichanamirwa panze penzvimbo dzekuvhotera. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nevanotengesa mumisika nemumigwagwa. Muchanzwawo kune vari kukwikwidza musarudzo yekumirira Harare West Constituents vakazvimirira muzvare Jesse Majome. Iyi ndiyo misoro yedu yenhau dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Television yeZimbabwe, newspapers yeZimpapers Television Network neVoice of America neZuro Maneru dzakabatana pakutsikisa chirongwa chevanhu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika chainzi The Elected Debate. Apo vemapato anopikisa vakapinda muchirongwa vakabvumirana kuti bato riri kutonga reZANU-PF rinofanira kukundwa musarudzo kuti Zimbabwe ifambire kumberi. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vakapinda muchirongwa ichi icho chaikokerwa naShaka Sali weVOA naRuvene Koparenyatwa weZimpapers, ndimuzvinafundo Love Momaduku veNational Constitutional Assembly, Dr. Ngosana Moyo veAlliance for the People's Agenda uye vatendai biti vainge vakamirira vaNelson Chamisa veMDC Alliance navaChris Mutsvangwa vainge vakamirira vaEmerson Mnangagwa veZANU-PF. Vatungamiri vese vakapiwa mukana wokutaura urongwa hwavo pamusoro peZimbabwe uye zvavachaita kana vachinge vakunda musarudzo. Kunyange hazvo vemapato anopikisa vakati ZANU-PF inofanira kubviswa pachigaro nekuti ndiyo yaondonga nyika, vamutsvangwa vakati vanovimba kuti bato ravo richakunda uye vakavimbisawo kuti vachatambira zvinenge zvabuda musarudzo. Vamutsvangwa vanoti vakafarawo chose nekuhidzana kweVOA neZimpapers.
Tuda kutarisira kuti vacharamba vachisangana kuchipiwa pfungwa dzakasiyana-siyana. Kuonwa Voice of America ichiuya muZimbabwe ichibatana nevanhu vomuZimbabwe kuita mabroadcast chinhu chakanaka. Tuda kuti chirambe chienderera mberi. Tofungira kuti mamwe wemastations achabva kune dzimwe nyika achauya achidaro.
Vabiti vakati havana chivimbo nezviri kuitwa neZEC kunyange hazvo vari kupinda musarudzo idzi. Vakati vanhu vemuZimbabwe vanokwanisa kuratidzira sezviri mubumbiro remutemo kana vasina kugutsikana nemabasa eZEC. Mashoko aya akatsinirwawo naDr. Ngosana Moyo vakaudza vanhu kuti ZEC yakundikana zvachose kuita basa nemazvo. Komishina weZEC vaQhuvani Moyo vakati vari kuita zvose zvavanogona kuti vaite sarudzo dzakachena. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaMaxwell Saungweme vakaudza Studio 7 kuti zvakaitika zvakanaka chose uye zvinoratidza kuti vaMnangagwa vari kuratidza vanhu kuti hurumende yavo iri kushandura zvinhu.
Asi iye pachake zvese zviri kuitirwa kuti ED awane another 5-year term munyika. Ndozvaari kungoita even kunza maobservers nechikuda kuzama kuti vanhu vaone kunza kuti zvinhu zvachinja. Asi donzvo nderekuti aramba ari panyanga kumakore mashanu ari kutevera.
VaMaduku vanoti vakafara chose nekuwana mukana pachirongwa ichi, asi vanoti vaizonyanya kufarisisa kana dai vaMnangagwa navaChamisa vainge varipo.
ndo kukanganisa kwaya kwekuti ava sina kuya vari vaviri vanhu vakangozara musoroma vachifunga kuti ndo vakuru vakuru vezvematongerwo enyika saka havadi kudzika pasi varikutona mamwe macandidates kunge vari kuvapedzera nguva ndo pfungwa dzavo idzodzo saka hatiendi kuno debate aiwa ndino debate naningi ndiani ndo kukanganisa kana taka kuti macandidates akafanana tinozoona musi wa 30 kuti ndiani awina saka ndinongoona kunge kusanzwisisa kwavo but handingavati hanzi vaifanira kumanikidzwa kuti vauye
vakange vakamirira ZTN vaniko vabote vanotiwo chinangwa chekubatana neVOA pachirongwa ichi chakange chiri chekupa vana veZimbabwe pasi rese mukana wekuti vanzwe zvavari kurongerwa nevatungamiriri vavo pasarudzo dzemusi wemuvhuro
tanga tiri kuteererwa across the globe tichionekwa across the globe kuburikidza nekubatana kwataita neVOA zviri zvinhu zvatinenge tichida kukurudzira kuti zvive zvirambe zvichiitika Zimbabwe is always isolated but chipo mukana kuti vanhu vavo vanotaura zvavanotaura pamifananidzo neparedio iyo ma online platform atinenge tinawo so ndo yange iri main reason yatayabatana neVOA
Zimbabwe yange yakasunga masaisai nefenyuro dzakaita seVOA dzisingabvumidzwe kushandira muZimbabwe Zimbabwe ichaita sarudzo dzemubatanidzwa nemusi wemuvhuro unouya apo yakakoka nyika dzepasi rese pamwe nekubvumidza vatori venhau vekunze kuti vauye kuzoongorora sarudzo idzi ndakamirira Studio 7 mwa
Sangano reUnited Nations nemusi wechipiri rakayambira pasi rose nezvekuchishidzirwa nekuvimbiswa kwemhirizhonga kuri kunzi kuri kuitwa munyika mugadziriro yesarudzo dziri kuitwa nemusi wemuvhuro. Hofisi yeUnited Nations yekodzero dzevanhu muHarare yakaburitsa gwaro nezuro rinoti vari kushushikana zvikuru pamusoro pekumhangarwa kwenyaya dzemhirizhonga kuchishidzirwa uye kumanikidzwa kwevanhu zvikuru sei kumaruwa. Gwaro iri rinoti dai mapurisa nevemapato ezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vacherechedza mutemo uye kusiyana nezvemhirizhonga kuitira kuti sarudzo dzigoitwa zvakachena. Masangano akasiyana-siyana anosanganisira reHuman Rights Watch nereNational Peace Project vatsinhawo mashoko aya. Masangano mazhinji anokodzerana neZANU PF sebato riri kumberi mukuita izvi asi gurukota rezvemukati menyika variwo munyori wemabasa muZANU PF vaObert Mpofu vati bato ravo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuparidza vhangeri rerunyararo uye mapurisa achasunga vose vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa kuti tinzwewo maonero avo.
Iko zvino tava kusvika kwamvura yacheka makumbo nekuti sarudzo yasara nevhiki rimwe chete. Saka anonzi aya mapolitical temperatures akwira vanhu vaakuti vasvika panguva yakaoma chaiyo. Zvino tikatarisa ne sarudzo dzanga dziripo kuna 2008 paya pakadeuka ropa rakawanda 2013 zvaive nani hazvo asi chakaita kuti zvidaro ndechekuti vanhu veZANU PF vatungamiri vaiziva kuti vakarova vanhu kana kuuraya zvakaitika kuna 2008 zvaikonzera kuti sarudzo isabvumwe nedzimwe nyika. Saka ndiri kuona kuti 2018 hongu paita karinyararo kakati wandei nguva yapfuura iyi asi zvisinei nemaripota ari kubuda aya ari kutaurwa nevanhu kune tunhu tinenge tichiitika twakadaro tokuti vanhu vaakuvhundutsirwa nendava yekutya taakusvika pasarudzo vanhu vari kutya kuti pamwe vanhu vanenge vanyanya kuita rusununguko rwakawandisa rwokuti vanogona kuzovhota zvisiri izvo.
Zvino iyo hurumende itsva tingada kutarisawo kuti pane zvamuri kuona here zvavari kuita mukuedza kurwisana nemhirizhonga dziri kuitika idzi?
Kutaura vataura ivo vamunangagwa vakambozamawo kutaura sekutaurawo kunofanira kuita mukuru wenyika nevamwe vavowo vaitaurawo zvinenge zvainzwisika asi kazvinonzi muromo hauzariri nerwizi. Mumwe musi unogona kungotaura kuti zvinhu zvakati ndo zviri kuitika kana kuti hapana zvinotyisa kana kudii asi zvinenge zvichiitika chaizvo hazvisirizvo zvinenge zvichienderana nezviri kutaurwa nemunhu. Saka pakambotaura vamwe vanhu vakambotaura zvakatinetsei vaiti vanhu vemauto vachazoita zvakamboita muna 2008 vakazodai. Saka zvinhu zvakadaro zvoda kuti zvionekwe zvokuru kuti zvimiswe zvisarambe zvichiitika.
Ndotarisawo kuti Dr. Magaisa, kune vakawanda vapinda munyika vari kubva kunze, vari kunzi maobservers, vari kuuya kuzoongorora nekutarisa mafambisirwo ari kuitwa sarudzo. Vachiona zvinhu zvakadai, vane zvavanokwanisa kuitawo here kuedza kuti nyika yose inzwisise kana kuzvimisa?
Chinooneka ndechekuti vanonzi maobserva vaya vaya vanenge vauya kuzoona, havakwanisi kutaura zvinhu zvakawanda nguva yesarudzo yacho isati yakwana. Vanotozopa maripots avo kana sarudzo yapera. Vamwe vaita hanzi kwapera mazuva mairi kana marizoti achinge abuda, ndobva vanozotaura kuti sarudzo yakafamba zvakadai zvakadai zvakadai. Zvino pakadaro zvinhu zvakadai zvinogona kukanganikwa dzimwe dzenguva. Zvisinei, kufungidzira uku kuti iwo maorganization ari kutaura naivo vanhu vari kutaura vape umbowo kumaobservers avo kuti honai ndo zviri kuitika izvo.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuKent University kuBritain, Dr. Alex Magaisa vachitaura parunhare vari muno muAmerica. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti zvinenge zvabuda musarudzo zvichanamirwa panze penzvimbo dzekuvhotera. Pamutemo zvinenge zvabuda musarudzo zvinofanira kuziviswa mukati memazuva mashanu. ZEC inotiwo yapedza nezvenhaurirano nemapato ezvematongerwo enyika uye yangosarirwa nekuita sarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe komishina weZEC, Dr. Qubani Moyo.
Tinotaura hedu nevanhu asi kunozonetsa kana tasvika pakuti takufanira kuita nyaya yetu yeelection tichitevera mutemo. Mapato emapolitical parties ese akataura zvavanoda, asi takavazovaudza kuti aiwa zvimwe zvainzwa zvamunoda izvi hatigone kuti zviitike. Ndokupa example, vaichema kuti ballot paper vanoda kupinda mupolling station vachingotesta random ballot paper, tikati aiwa izvi zvinozoenetsa paelection day because zvinodisturb paelection. Sosho hatibelieve secommission kuti ukavhotera Zulu x anomuvha kunoenda kuna Moyo, takati aiwa hazviiti. Saka takuenda kumagumo kwenyaya yacho yekuti isu takuenda kuelection chero vasingadi. Isu tiri kuenda nenyaya yekuti basa retu ibasa rokuita maelection.
Vari kuchema-chemawo ka vanopikisa vaMoyo kuti kana vachitarisa kuburiswa kuri kuitwa mashoko mumapepanhau nemunhepfenyuro havasi kunyatsopiwawo mukana. Pane ongororo yamuri kumboita here kuona kuti munhu wese awana mukana sezvinodiwa nebumbiro remutemo?
Kune komiti yedu iripo yemedia monitoring komiti iri kutarisa kuti vanhu vari kupiwa mukana wekubuda mumanewspaper nekumatelevizhon. Handinyatsoziva ripoti yacho kuti vakaona chii chaizvo for now, asi secommission tiri kuona kuti mabato ese ari kupiwa coverage kutelevizhini yenyika nekumaredhiyo.
Totarisawo nyaya yekuti kana makuburitsa zvabuda musarudzo kana kuti maresults zvinenge zvichifamba sei?
Kana tikavhota mupolling station, kana tapedza kuvhota, tinobva taverenga maresults ipapo. Apera kuverengwa anobva aannounzwa ipapo, then anonyorwa vanhu vosaina mapolling agents nemapolling officers, then anoiswa pa outside the polling station kuti munhu wese auye kuzoona. Zvichibva ipapo anobva atorwa maresults iwavo kuendeswa paward command center. Paward command center ndoko anosangana nemamwe maresults ese polling station ari muward yacho. Then ipapo ndo kunobva kwaverengwa ese akasanganiswa kobva kwaannounza kuti ndiani ahwina ward kana councillor. After that kozotora ese maresults amacouncillors achiendeswa constituency command center. Paconstituency command center ndoko anosangana nemaresults ese emaward ese then asanganiswe ese ndoko kunoannounzwa kuti ndiani ahwina constituency kana house of assembly. Tichibva ipapo anobva atora maresults acho akuendeswa kuhead office national command center kuita kuti toasanganisa ese maresults ndokwatinoannounsa maresults epresidential.
mumwe commissioner wezek Dr. Kubani Moyo vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi mangwanani ano vari kuita musangano pamuzinda weHarare International Conference Center nevanotengesa mumisika nomumigwagwa. Musangano uyu warongwa nesangano revanotengesa reNational Vendors Union of Zimbabwe NVUZ. Sachigaro wesangano iri vaStan Zvorwadza vanotiudza nezvemusangano uyu.
Nasi mangwanani ano tichasangana nemukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti tikurukure nezveupenyu hwedu as informal economy workers, nokuti kazhinji tinoona mamwe masectors economy nevanhu vachitsvaga kusangana nemukuru wenyika vachitaura vachironga zveupenyu hwavo, maticha, manesi, mastudents, business community inoita maarrangements iwaya yokurukura nemukuru wenyika, zvichireva kuti inenge ichikurukura nekuita hurongwa nehurumende yenyika. Isiwo seinformal economy tisu vanhu vakawanda munyika, no constitute the biggest percentage, tanga tiri kungofungwawo kuti ko isisu tikatadza kushanda nehurumende yezuva nehurumende yenyika, tikatadza kukurukura nemukuru wenyika, tinozodira mangwana redu kana tisingori vanhu vanozviburitsa kubva kushanda nehurumende tichizvisiya tiri kunze.
Imimi sangano renyu sevanoshanda vakazvimirira ndimi maronga kuti musangano yoitike pakati penyu nemukuru wenyika?
Hongu, isisu as National Vendors Union Zimbabwe tisu taronga takabatana NetOne POSB NetTel1 kuti tilaunche product dzedu dziri irresistible dzichabatsira pa wealth creation ku informal economy workers. Nokudaro kuofficiate kwa kuchinu ichi taona chakakodzera nokuti chinhu chikuru chinotoda kuti chiitwe officiate nemukuru wenyika va Emerson Mnangagwa.
Mwedzi apfuura nemakore apfuura panga pasina kunzwisisana kwakanaka nehurumende, chazopa nhasi kuti zviite senge mava bhande nebhurugwa chii?
Mukatarisa makore akapera muprevious administration ndainoka madoors kuti ndiite hurukuro neprevious administration ichinyora tsamba dzakawandisa dzeengagement kuti tiratidze macompetencies edu nemaskills tikwanise kusorovha matambudziko enyika, asi nguva dzese taiitwa shut out ende takasingateererwe. Nokudaro taibva tati isisi nokuti tahatisi kuteererwa zvinhu zvatiri kufunga nekuronga zvinopundutso mukati meupenyu hwedu, taibva taita resort to protest, taibva taita resort mukunyunyuta tichishevedzera tiri kunze kwemadhoo iwayo anenge avharwa. Asi pacurrent administration dhoo rega rega ratiri kunoka for engagement riri kuvhurwa, tobvunza vanhu kuti nai mani wee, dhoo rehurumende tikarinoka rikanzi come in pindai kuyai tikurukure, totiza here kana kuti topinda?
Sachigaro wesangano revanotengesa reNational Vendors Union of Zimbabwe vaStan Zvorwadza vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyura chirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona. Makaterera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Chirongwa chedu tiri kuchiburitsawo pa Facebook page redu pa voashona.com.
Musi wa 16 chikunguru, United States Agency for International Development kana kuti USAID yakaparura chirongwa chePathways icho chichashandisa mamirioni makumi matatu nemashanu emadora uye chichaitwa kwemakore mashanu. Chirongwa ichi chichabatsira mazana maviri nemakumi mashanu enherera nemhuri dzakabatwa neutachiona hweHIV. Zviuru makumi mashanu nezvipfumbamwe zvemhuri nezviuru gumi nezvishanu zvevana vanonetseka. Chirongwa chePathways chiri kushanda mumatunhu emuZimbabwe mapfumbamwe ane vanhu vakawanda vane utachiona hweHIV. Pathways ichabatsira kusimbisa matunhu aya kuti akwanise kuzviitira kuti agokwanisa kubatsira vanhu muhutano, mune zvekudya zvinovaka muviri uye nokubatsira vana nevanhu vane utachiona hweHIV. Zvirongwa zvePathways iyo iri kupiwa mari neUSAID ichibva kuUnited States President's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR zvichange zvichitungamirirwa neCatholic Relief Services ichibatsirana nevamwe vanosanganisira bazi rehurumende rinoona nezvemagariro akanaka evanhu, bazi rehurumende rinoona nezveutano nekucheketwa kwevana uye nebazi rehurumende rinoona nezvedzidzo. HIV ichiri kunetsa muZimbabwe. Kubva muna 2000 vanhu vakuru vanopfuura miriyoni vakafa vachisiya vana vanoita zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana vasina vabereki kana kuti vane mubereki umwe chete. America ichishandisa PEPFAR iri kutsigira kurapwa kwevanhu vanosvika miriyoni neutachiona hweHIV. America ichishandisa PEPFAR iri kutsigira kurapwa kwevanhu vanosvika miriyoni vane utachiona hweHIV muZimbabwe. Mumakore makumi matatu apfuura, America yakabatsira Zimbabwe nemari inoita mabhiriyoni matatu. Nhasi iri kutsigira zvirongwa zvekuunza kudya kwakakwana, zveupfumi, zveutano nekutsigira kutonga kwejekerere. America inofara kushanda nevanhu nemasangano akazvimiririra muZimbabwe mukuunza nekuchengetedza utano hwevana vanonetseka. Mashoko aya anorakidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Vari kukwipidza musarudzo yekumiririra Harare West constituency vakazvimirira muzvare Jesse Majome vari kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission ZEC kuti igadzirise zvinhu zvisina kumira zvakanaka pa voters roll iyo ichashandiswa nevanhu pavachavhota mudunhu ravo nemuvhuro. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Chitaura nevatori venhau muHarare neZuru, muzvare Majomi vakati pavanhu vakanyoresa kuvhota vanodarika zviuru makumi matatu nezvishanu muHarare West, kune vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu vakanyoresa kero dzisipo. Vakatiwo ongororo yavo inoratidzawo kuti kune vakweguri vapfumbamwe vaviri vavo vaine kero dzisipo.
Kune chinoti netsei pavoters roll yeHarare West. Pa 35,984 apo, pane maaddress 2,622, asinganzwisisiki, asingasvikiki. Kati maaddress ekuti ukati uda kuti upabvakachire pambe papo, unototadza nekuti haana zvaanonyatsoreva. Akawanda zvinoti zvisingafadzi, zvinoti netsei. Chekuti pa voters roll yeHarare West, pane vanhu vanokwana kusvika 9, vane mazera anopfuura 90 years old. Saka maerana ne zvaibuda musarudzo dzakapfuura nemavoters roll ekare kunyanya ya 2013 yakanga ine vanhu vainzi vakazvarwa musi wa 1 January 1901 vakawanda chaizvo.
Muzvare Majomi vakaratidza kunyunyuta nenzvimbo dzekuvhotera dziri kure nevagari vemudunhu reHarare West.
Asi chimwe chandakaona chakanditinetsei pavoters roll reHarare West chekuti kune maadresi mamwe mairi airatidza kuti haasi echokwadi, akanyepwa. Pane maadresi mairi, imwe panhamba 17 Fifth Avenue Maple Lane. Address iri akanyorwa ichinzi ndeye mukwikwidza ari kukwikwidza senhengo yeparliament weMDC Alliance. Imwe yacho zvakare 17 Fourth Avenue Mebrain akada kungotifana neemaadress aya, asi iri ndeye iri yakanyorwapo ichinzi ndeye mukwikwidze weAlliance kuta councillor weward 16. Izvi zvinhu zvinoti netsei panye chokwadi chinofanwa nge chiri mukuzve kuvhota pane zvese, pakunyoresa kuvhota, pakuvhota kwacho. Zvinhu zvinongoti netse zvinoda kuti zvigotariswa.
Asi muzvare Majomi vakakurudzira vagari vemuHarare West kuti vashingirire kufamba vachienda kunovhota kunzvimbo dzakatarwa neze kunyange hazvo dziri kure nekwavanogara.
Ndichikuedza kukurumidza kurukura neze kuti idzose painosiiwa nekwa polling station. Asi zvikatadza, tinokumbira chaizvo nekuyambira kuti vavhoti vakaregistrwa ipapo rapota, endai shingirirai mende kunovhura nekuti vhoti iyi kodzero yenyu, munoziva kukosha kwayo.
Muzvare Majomi vakatiwo zvakakosha kuti ZEC inzwewo zvichemo zvevari kukwikwidza vakazvimirira, sezvo zvichemo izvi zvakangofanana nezvichemo zviri kugadziriswa neZEC mushure mekunge yagara pasi nemapato makuru.
Ndikati sangano rakaitwa nemakandidati vari kukwikwidza sarudzi dzemusi wa 30 July semaindependent muNational Assembly yeParliament, takaona kuti zvinotibetsera isusu semaindependent candidates kuti tikwikwidze election iyo zvakanaka, zvine jikerere, zvine uchechetere. Kana ZEC ikationawo sevakwikwidzi vakaenzanawo nevemapato ezvematongerwo enyika.
Muzvare Majomi vanoti vakasarudza kukwikwidza vakazvimirira mushure mekunge vaona kuti sarudzo yeprimary mubato ravo munguva iyi reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa yainge isina kumira zvakanaka, sezvo paive nekupindira kwevamwe. Ndakamirira Studio 7 kuMilton Park, ndini Kiri Mudzamiri.
Tomboona kuti vateereri vedu vari kufungawo kuti kudii maererano negadziriro yesarudzo paFacebook page redu nepaWhatsApp redu yeStudio 7. Tinotenda vose vapinda muchirongwa nesu mangwanani ano. Tichaverenga vaviri vatatu vatitumira mashoko pano. Ndichatanga nemi mukoma Takura neHowa vari kubvunza kuti sei muchibvunza vanhu vari kure maererano nezvinenge zvichitika munyika. Vari kutaura kuti dai muchibvunza vari muno vari kuona zviri kuitika mazuva ose. Tinotenda mukoma neHowa nemubvunzo wenyu, asi Voice of America inobata nyaya dzinoitika muZimbabwe, tichikurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zvakapararira nepasi rose, tichitsvagawo nyanzvi naana mazvikokota vanotibatsira mukudzipatsanura. Tiri kuonawo mukoma wedu vachikangaidze vari kuti ZEC haisi kutaura chokwadi maererano nezviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Television yeZimbabwe Newspapers, yeZimpapers Television Network neVoice of America neZuro Manheru dzakabatana pakutsikisa chirongwa chevanhu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. United Nations yoyambira pasi rose nezvekuchishidzirwa nekuvimbiswa kwemhirizhonga kuri kunzi kuri kuitwa munyika mugadziriro yesarudzo. Mutungamiri weZanu PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nevanotengesa mumisika nemumigwagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.